A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, February the 16th, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mtlanganyahwe.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at women in the arts industry with a particular and special focus on women in comedy. As the economic challenges continue to be felt in the country, more and more people are finding refuge in comedy and music. So that's what we'll be exploring today. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Olesine labo mama linga kohla. Don't forget that we are now also live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Comrade Empress Prophetess Gonyeti. Vapa chirongwa ndinokuchingamidzai mose kuchirongwa pa Women's Round Table. Ngatikurukurei, ngatibvunze zvamunoda kubvunza. Nhasi ndiripo live. Taurai, kurukurai zvese zvamunoda. Ndinenge ndichipindura ndiri pano. Sa prophetess venyu, saka taurai neni.
Hello Zimbabwe, hello everyone. Inzvanzi the Sharon Chibeu, aka Maggie for Magrazi. Tunoita zvekuekta Bus Stop TV. Ndinoita comedy, ndinoita stand up comedy. Ndino handobata zvakawanda wanda kana kubheka, ndinobheka makeke. Ramai muchititarisa, muchititeverera pasocial media, tinenge tichikubikirai zvakanaka zvakakowanda wanda. Ndakaenda kufilm school. Even before ndaenda kufilm school, ndiri kuhigh school ndaita zvetheatre. So ndakazoenda kufilm school ndikastata directing nescript writing. Then ndakazobatana na mukoma Aaron kana tiite sekufilm school ndipo apa vakanga vagadzira PO box. Patakajoinana kubaya ndoyo yakazova Bus Stop. Onayatira nichizviva wekta takabvira nichizvifarira kubva kudhara. Tinomakanda pasocial media, paFacebook, YouTube nepaWhatsApp patinoisa. Data rinombodhura zvaro but vanhu vari kuramba vachiona vanenge vachivafarira zvomuito watinoita. Tinowanawo mari pakuti kampani ikada kuadvertisa nesuwo tovaitira advert topa tinowanawo mari dzedu ipapo.
Ini ndaitwa kudzanyemba ndiri kuSouth Africa. Saka tinofadzwa zvikuru nezvinoitwa naSister Gonyeti. Pane imwe dhirama ramakaekta sore murume muchiti iriri ndini ndeitwa kudzai nyemba ndogara kuSouth Africa. Iriri ndofadzwa nedhirama rakandisekesa chaizvo rakaitwa naGonyeti paakafirwa nemurume wake. Achitizoni vamini ndimuchatondigara naka chichi hairo rakandifadza zvisingaiti. Ameno kana vane maDVDs acho. Kozi ndakatongorisendirwawo nemumwe munhu pafoni. Saka raingondinakidza each and every day. Ini ndinodzidza kuti kana uri munhukadzi aigona kufarira kuda mari stereki, especially pakumurume waona. Ida munhu sezvaari, not kuti kana achisina mari woti handichamuda nekuti haana mari. Aiyo, izvo story wrong. Uko ndopa kuzohura akauchiti ganitsvage vaya vane mari yakawanda. Ngavaramba vachisimudzira mitambo yavo zvakanyanyisa because inotifadza zvakanyanyisa. Varamba vakadaro especially Sisi Gonyeti zvavo havanyari vaya. Munhu anoziva basa rake zvakanyanya ndoda kungomutenda naizvozvo mari amusimudzire.
Okay, sara mudzidzi ndogara kumakinza muno mararo. Ndakadzai vanogona zvekuti kunyanya avo vanonzi Gonyeti avo. Ngavarambe vakadaro ende vari kunyatsoita comedy yavo vari kuita zvinhu zviri kuitika in real life kuzi inochangana nevanhu vakadaro nachimeyeleja zvinhu zvakakusudzisa murimo wangu chiki zvinoitika kakawanda zvichiitika zvokuti saka ndingaramba ndichivakurudzira kuti vagoni nepamwe pacho pavanga vari parufu pavanga vashurwa nemurume apa vachiswipa swipa ende ndizvo zvinonyatsoitika kuti mukadzi chai kana afirwa anenge akutoema kuti ndivapi bambiki vanonyatsoita kuita sei saka ha vari kugona ngavarambe zvavo vakadaro ndaivakurudzira kuti varambe vachiita zvavari kuita nekuti ndaizvikona zvimwe kuoma kwaita upenyu handiti izvozvo nzira dzavari kutoita izvozvo imeyo nzira inokwanisa kuvawanisawo mari saka ngavarambe vachidaro ende uyezve vanhu vanotodzidza kubva mavari nekuti pane vamwe vanhu vasati vasanganawo nemasituation akadaro but vanotoonawo kubva kubudikidza nezvavanenge nemaexta avari kuita izvo.
Interesting there, PJ. Tonight on the Women's Round Table, we are looking at women in the arts industry with a special focus on comedy. As the economic challenges continue to be felt in the country, more and more people are finding refuge in comedy and music. So what are your views on the issue? And remember, tonight we are going to have Gonyeti herself right here at VOA Studio 7. PJ.
Yeah, Marv, the country has in the past few years witnessed an upsurge in the number of women taking comedy as a profession and getting recognized for their work. Some of the comedians say they were inspired by other women in the profession who have excelled throughout Africa, with a special mention of Annie Kansime of Uganda, who has taken the profession to another level.
Yes, PJ, and female comedians that are now popular in the country include the now famous Gonyeti, Margaret Magiraz, who I understand is actually on the line right now, and Amaititi, and others who have, wowed crowds both on social media and on stage performances. So we'll be talking to these women and also just women who are in the arts, those who sing. So if you're a singer or you're a comedian and we haven't contacted you, please be on the program. You're welcome. PJ.
Yeah. Lamhlanje siyalambulela uhlelo lwethu asihluzeni bomama lapho esikhangela khona izankathaze izandhluphe ukuphumelela kwabomama lezikhubeko abahlangana lazo empilweni kungaba kusemsebenzini emulini kwezempila kahle ezigabeni zonke nje zempilo siyayihluza lapha kuhlelo lwethu asihluzeni bomama. Lamhlanje sithandeke ukuthi sike siye kwezokuzilibazisa. Sesikhulume kakhulu ngezombusazwe, ngezemukonomi, konke vele siyakuphatha, siyakubambabamba lapha lalaphaya kuhlelo lwethu asihluzeni bomama. Kodwa ke namhla sithe sike siye kwezokuzijabulisa kulabo abalingisayo, ama-comedians, ama-stand-up comedians, kulalabo abayenza belingisa ama-drama, kuzoba lalabo abayenza njalo imisebenzi yokucula yokulibazisa abantu emitshadweni. Silobusi Mhlanga ovameke ukulibazisa abantu emitshadweni ekhona ngale ngaseNgilandi. Sizoba lomunye ucomedian ngilethemba lokuba sizamthola ecingweni ngeke ngakhuluma laye nje ekuseni uMiss D. Yena-ke laye kuthiwa udumile khona ngale ngakobulawayo. Thina phela sesingapha angisakwazi kangako ukuthi udume okunganani, kodwa ngiyamuzwa abantu abaningi bambabaza enkundleni la ezebulenjini kumbe ezokulizibalizisa alapha kubo-Facebook lakubo-WhatsApp. Sizoba njalo lo munye untombazana oculayo osacathulayo u-Abigail. Ngile themba lokuba incingo zethu sizophumelela ukuthi sithole bonke bonta abantu bona laba. Kodwa ke ngile themba lokuba njalo abalungisayo ama-technical operators ethu balayo bayenelisile ukuthola i-video ukuthi si-play emoyeni ekabusi Mhlanga. Yikho esikuliphathele kona. Alilungiselelanini ukuthi libone okuningi ngalolu hlelo lwethu lwalamhlanje. Yeah, Marv.
So you were saying that we were actually going to be listening to Busi Mhlanga in the future anyway, but I think we're seeing some pictures there. I mean, if you can just tell us, who is that dressed in that elaborate
dress? That's Busi Mhlanga. She normally, she's based in the UK, and she's wooing the crowds there right there in the UK. She normally plays at weddings and at functions, most of the family functions mostly. She used to sing with Albert Nyat.
Okay. Well, interesting, but I'm sure we'll
And there is Miss D. Miss D is also an upcoming comedian in Bulawayo, based in Bulawayo. I've heard so many people talk about her in the social media. And then there is Abigail Mwembe. She's also a singer.
No, I was just saying you might as well translate while you're at it. But anyway, nasi muchirongwa chedu che Women's Round Table. Tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukuzvisimudzira vachiita mitambo inovaraidza. Tiri kutarisa kuti mabasa api ari kuitwa nemadzimai angange ari ekuimba kana kuti ekunakidza vanhu. Uyezve nasi taita rombo rakanaka PJ. Tichange tine mamwe madzimai. Arikuita mabasa aya uyezve ndanzwa kuti titori nemumwe aripo panhare izvezvi munyarikani wedu tombotaura nasisi Sharon asi vanozikanwa ivo nezita rekuti Margaret Magiraza. Makadii sisi Sharon?
Tiripo hedu makadiniko?
Aiwa, vazhinji vakateerera pari zvino vada kuziva kuti zita renyu rebasa ndere kuti chii uyezve makasvika sei mukuita izvozvi zvemitambo.
Zita rangu rebasa ndii Magi. Magi uye hazi pakuti Margaret. Ndi Magi weMagrazi.
Aiwa pakanaka. Saka makasvika sei pakupiwa stairo?
Zvemitambo izvaa ndakazvitanga kwaane nguva. Ndakatanga kuchiri kuchikoro chaiko. Ndiriwa high school. Ndiita zvetheatre. Then kubva ipapo ndakazoenda kufilm school yemuHarare. Inonzi Zitesa, pano ndakadzidza zvedirecting nescript writing. Kubva ipapo ndikabva ndazobatana naLucky Aaron naSamantha Korea anova ndeye Gonyet. Tikatanga kuyaichanga ichiri pure book mazuva iyoyo. Sa tachinja kuita pastor.
Tiri ipapo zviri nyore here kuti munhu upinde mubasa irori nekuti tinoziva kuti kana takatarisa isu vanenge vachiona tinoona kunge zvinenge zviri nyore asi ukazonyatsotarisisa zvakafanana neiro basa ratiri kuita PJ wakatarisa uchiona pa TV kana kuti vanhu vachitaura paredio unoti zvinhu zviri nyore renyu basa iri riri nyore here sisi?
Tikamboti riri nyore baritori basa pachafu. Kutoenda kubasa unotodzoka kumba wakatoneta wokuti hana ndiri pabasa vamwe vanofunga kuti hazvina kana zvapana kana nguva but kana usati wambozviita haumbozoti zvakamira sei malaisa aya anenge akakutocha aya mukaita modzokorora mukaita modzokorora aiwa pane basa
anopisa zvekuti malaits emustudio
mati
ndikati malaits emustudio anopisa
anopisa malaitaya aiwa haana chidzimba
asi vanenge vachiona vanenge
chechinhu chavanenge uchifanira kuita utongoruramotoripo uchitoshingira uchitongoita.
Chimbobatai makadaro sisi Magi, toda kumboenda pavhidhiyo yekumboona mamwe mabasa amuri kuita kuti tikurukure tichione sana. Tomboenda kuvhidhiyo izvezvi. Vhidhiyo yacho inenge iri kuti nonokei zvayo asi iri kuuya.
Iri kuuya.
Ndaiuya tikuona ipapa manja.
Wachingane kufa zvechokwadi wangu munyama here ini
but chi mukaramuchitema kwakofamba zvakanaka kuenda
afa December ndichotamba Christmas ndiri ndega here inini ndega shu aiwa zvekundirwadza shu apa anga kandi adanda neni kubrai atawenda neni kubrai andinambokumbira denda nei kubrai ndiye akatondipromisa ikakuti arikuenda neni kubrai ndiroda endeswa kubrai nini ndiye akatondipromisa akufa kutisiyaka ndiyenge kudaisere shu aiwa ndayazofa zvake tabva kubrai zvanga zviri nani pane kundiyenga
mbudzi yawo yandisikutosunura panze so
yaonekwa zvayo mbudzi hanzoita mari 40 mbudzi chikwe 40 dollars mbudzi iwe mbudzi yekuti wakaenda pamhisha pano inoona nemathirty kwamazei kuma 30 dollars sacho ndanaenda kutenga ii ndakakudza kuti hama dzaba tichimbavha maniwo maganda kuti tarise wapiwa change mari ifanira kuita 11 magi chikwe iwewe changamuka maningwe ndaendaziya ndakaziya ndakatsvaga hangu mumwe munhu wekuti atarise tarise panhambanao nai ene zvi maki yangu ari kupi endoto maki yangu chii iwe ndo mune nyama yese yandakakutisa ndakakuti iri mumbedhu mo mushuga nemafuta zvirimo unoti zvipere here panapa chirudzi icho chanenge uchiita magi baba
mukumana mukumana
mini ndasiwa ini
kumongochirwarerehavana
havanombobvira urwara vandipromisa zvakawanda zvavasina kutombobvira vazadzisa zvamatoya zvakanaka bamuni hapana vanhu vanombobvira vamwati panapo kana chikafu chacho hapatomborima nezuro chakadyiswa mavheja nasi ndidya mavheja pandini ndafirwa futi here aiwa hazvidi aiwa vheji kana ndite makuku nenhata inini aiwa
ndasiyandabata line ndikanditomhanya ikoko ndiendeekamarika kandapuwa nongoya tongotenga zvishoma zviripo izvozvo
hapana nide kuti mudzokerenyu kubhengi bamunini pandangaona kuti ndozvazvoita ndaziva kuti mari haisi kuwanika munongondipenyu moswaipa kana kungondisira pafoni zvese zvinoitazvo ndatoona kuti chema chaivo chaivo vanhu havangatombondipa chema chingoti keshi kubhengi saka ndagara ndoita zveswiping machine tinhingirikini mukoma wenyu aiwa mapromisi obho obho munhu achitadza kuzvipedzisa kana nemiwe zvinorwadza izvozvi nenge zvari rinenge riri kurambwa nebamini seipini
aiwa ndo yedu tese
imari yenyu here sebamini
ndonangoti pachi
bamuni mbushanda kupimini
zviri zvotkauche
haiwaiwa mune zvinhu zvenyu chokwadi but mukoma wenyu bamunini bamunini ndine matomusara pavana bamunini zvese zvaitwa nemukoma wenyu ndimaungoita pese paibata bata pamba panapa ndimi moto pabata
chazvozvitanga mufita muvigaka
aiwa ndezvokutogara wasarudza zvibamu buda ndizopiwa bamunini jo vasina kana zvavari kuita totoda hangu inini bamunini
orit maiguru tozozviona
tozviona bamunini kana kuti ndozongokopei kana patinenge takutaura tapedza zvenhamo ndokutsisera ikadhire
ndozvandichionaikaarit
bamunini ndopiwa maki yangu kana nda kutibata zvinhu batewo uchitarisa kwese kumapoto zvinhu zvekunyatsofamba muchero
PJ taona apo kubva kuna Sisi Gonyeti naSisi Maki vachikurukura vari parufu Sisi Gonyeti vashaikirwa tomboenda kuna Sisi Maki tinzwe kuti zvii chaizvo zvaiitika apa manga muri kutaura zvipi zviri kuitika muZimbabwe Sisi Maki
apa hatati kutaura kekushayikwa kwekeshi saka hatira kuzozoni vanhu vafanira kungwarira manje mazuva ano tiringotarisa zviripo plastic money kai saka tita kungotsvagawo nekanzira kare kanotsekeswa kekuti tibudise nyaya yacho zvinongoitikwa muzimbo saka vanhu mazuva ano kana ukangwarira ukatsvaga chipo s machine chako kana uneka bhizinesi kako hauluzesereki mari Uva haringa wasina kishu.
Saka itori dzidziso yamanga muri kupa vanhu vari kushaikirwa kana vamwe vari kuita mabhizinesi nezvimwe zvakadaro.
Saka kuti parufu munhu anenge ane inenge ingori nyaya yekutsvaga chi comic way yekungozvitaura oso pangondomaitira atinongoita oso.
Aiwa pakanaka mumbobata makadaro sisimagi. Tichiri turi kutsvaga maititi nasisi Gonyeti. Turi kuramba tichiedza nhare dzavo asi turi kufara kuti mi muri panhare pari zvino. Saka munogara kupi uyezve muri vangani mhuri menyu? Vamwe vangangofunga kuti nekuti makaita kutsonga. Saka tine icho tiko musikana wechidi kuinde upiko?
Togara kuwaterfall pari zvino. Togara namai vangu nehanzvadzi yangu ndini firstborn mbamedi. And then you know, totally over there, we move no country better. We make our money like a gambana can tree.
So can anyone squeeze say the money to mama? Do pass around it. I
know those zero song here, but so the guy that got the money to mine, put our next time tree. Also, the basto.
Mambotaura imi kuti rimwe dambudziko.
Ndinoita ragoira ndovazira. Ndinotomboitira mangwe maskiti kumba.
Inga pakanaka. Mambotaura kuti rimwe dambudziko ramunombotarisana naro inyaya yemabhanduru. Zvinofamba sei ipapo?
Inyaya yemabhanduru akuita achikwira kari kudzura. Saka vamwe vanhu vanogozi vachitadza kuzokwanisa kumboonawo. But I have no one singing around my children and chugger with my own. But it is 2 mirror masks.
It
was 2 mirror moon for WhatsApp. That's a Nagana band, the Miranda, the Miranda, the Chuck of any Wi-Fi. Sagandoma, some of the Vanessa, the thing is you are never.
Aiwa, mumbo mira makadaro PJ.
Saka mari yenyu yekuti mubatsirikane munozo iwana sei nenzira ipi?
Mwa kashinji kacho kana tikaita skiti nenge ichitaura gare kambani nenge ii sponsor nenge tori advertisement nenge tatoita iyoyo nenge tori ibasa tobva tabhadharwa mari kuti asvete ndomutiwatiewo.
Pakanaka. Ndiri kuona sisi Gonyeti vari kutumira meseji paWhatsApp. Regai ndivati tiri kuedza kuvafonera. Tikuedza kuvafonera pari zvino asi vari kutumira meseji. But itafara stere kuti tinge tinemi nekuti muri kunyatsokuti timboona kuti chii chaizvo chinopinda mukuti mugadzire zvinhu izvi nekuti wakatarisa uri kunze unenge uchiti inyore. Sekutaura kwamamboita kuti hazvisi nyore. Aiwa pakamira pakadaro rambai makabata zvenyu tiri kumboedza kubata sisi Gonyeti papa.
Siyakwamukela Nkosazana Vusi Mhlanga.
Njani?
Nyaphila kunjani wena?
Nyaphila.
Kunjani eNgilandi umqando?
Umqando, hayi but namhlanje kungcono.
Kungconywana. Wena ke uyacula njalo uyalibazisa abantu emichadweni lasemikhosini ehuneyo khona ngapho ngaseNgilandi. Ungasichasela ngamafitshane ukuthi vele wenzani ukhona ngapho ungekho ekhaya.
Mina ngapha njengoba uchilo ukuthi ngiyacula, ngicula endaweni eziningi kakhulu lapha eNgilandi. Ngiyacula emichadweni, ngiyacula kuma festivals, ngiyacula kuma corporate events, ngiyacula kuma charity events as well. La lokuthi ngiyacula futhi mina ngingukusimhlanga ngiyacula ngingedwa, ngiphinde ngicule le group. Sometimes ngiyacula lamanye ama artists, like ngiyahlanganelana lamanye ama artists ngicule lapho. Like nxa bengangibiza, like for example uSisibusi Ncube obased eNorway, siyahlanganelana ubusincuko we-True Love oilanga. Sometimes siyasebenzelana, ngihambe eNorway ngiyocula naye la ebuye khona pe-England, sicule ndawonye. And futhi ngiyabizwa futhi lamanye ezinye amanye abahlabeleli, like ngi-involve le-London African Gospel Choir khona yakhona pe-London lapho ngi-based khona. Ngiyacula labo futhi lakho ngithowe ngihambe ngicula kumbe kwamanye amazwi. besides khona phe England.
Yeah. Kuyini okwakwenzayo ukuthi uqhubekele phambili ngomculo ngokulibazisa uZulu wena ukhatshana la ekhaya? Njalo bayakwamukela okungakanani khona ngapho ngasemazweni?
Hayi, okwangenzayo ukuthi into yakhona nxa uvele uyiqale umncane kuyinto okhule nayo. Ngoba ekhaya vele ngisho bengicula le ngaqalele Black Umfolosi, igroup eyiqembu kwakuthiwa imhlathuzi elilo elakuqalela elamantombazana elafonywa iBlack Umfolosi ekhaya. So ngangicula lalo and ngacula lo Albert, ngangiyi-vocalist ka-Albert. And umculo yinto vele kusho ukuthi esenhlizweni yami engingakwanisiyo esegazini like ukuthi angikwanisi ukuhlala ngingelayo. And so ngathi ngifika lapha e-England as well kwangalela ukuthi ongikhona ngihlale ngingaculi noma ngadinga umsebenzi ngasebenza ngaye esikolweni ngenzani, kodwa still umculo yinto ekebendilokhu engihleli vele ngifuna ukuyenza. And kuyinto vele engiyithandayo. And lapha e-England bangamukela kakhulu ngoba uyabona into umculo engiwuculayo mina ngicula umculo wesintwini. And ngiyabe ngingafuni ukuthi for example mina ngiyaziqhenya nalapho engithuma khona. So umculo wami abantu bawuthakazelela ngoba ngendlela engicula ngayo ukuthi angilahli ilokho vele engingakucula ekhaya, angilahli ngicula ngolimi lwami, ngicule ngishayine gido imigido yasekhaya konke, noma ngifake isilungu but at least vele ngigcile emculweni wasekhaya owesintwini. And ngoba yinto engibona ukuthi ongikhona ukuthi noma ungazube ngakhi nxa vele into yakho ugxile kuyo uyithanda awusoze ilahleke empilweni yakho, ayilahleke egazini lakho as long lawe nxa uzama ngazo zonke indlela ukuthi ongifana ukwenze lokho. Ngakho so impo air
umehluko ungaphi-ke lapho ngabanye abaculi ngiyangibone uyabo ulezembatho ezehlukileyo, kuyini okukwenza ube lezembatho ezinjalo?
Zembathe zinjalo ngoba vele uyabona ogogo bethu ukhulu wethu wami like for example mina ngendlela ngikhula ugida kwasesintwini besithi ma begida begqoke amabhethu begqoke imisisi begqoke izicholo. So into yakhona so vele into engijabulisayo ngizibona ngimele abantu bakithi abesindebeleni ukuthi yikho sokugqoka imisisi le into esayishilwa ngokhulu bethu okhokho bethu ababekwenza ngoba umkhulu wami na wayeyinyanga. So wayejayele ukubamba imihlangano yokugida abantu begqokile amabhethu le misisi landlani. So lakho yikho i-influence yakhona eyakhona. So noma ngicula emasontweni sometimes ngiyathanda ukuthi ngirepresente the African that I am and the culture that I am ngoba uNkulunkulu sithanda sonke noma sigqoke amabhethu noma sigqokeni. So noma ngicula igospel ngiyathanda ukuthi ngigqoke yona khona lokhu i-African ama-African attires.
Yeah. Hayi, bamba khonapho ecingweni siye siye kumavelasi. I was talking to Wusi there. She normally, when she's dancing or she's entertaining, mm-hmm. she normally dresses in an African attire, the southern region of Zimbabwe, which has got mm-hmm. the Zulu influence and the Ndebeles. Mm-hmm. So they always dress in imsisi and that beautiful hat and even the... Yeah.
Is she the lady that we saw earlier
yes,
on? That's very interesting because
she's the same lady.
What I picked up there, Ms. Mhlanga, if I may just come in, was that you were saying you value your tradition.
I do.
And if you can just maybe go in brief, like why is it important for you to continue promoting your own tradition, especially where women, we're outside the country, you know, sometimes there are so many pressures, but what message are you trying to send, especially to the young ladies that are actually born out of Zimbabwe in the diaspora?
I want to ensure that our tradition is maintained and pass a message, mm-hmm. and to pass the legacy that were given by our ancestors. So even when I'm here in this country, I want to ensure that, you know what, I encourage that the younger ones should not be embarrassed, and they mm-hmm. should see the fact that when I'm dressed and performing, mm-hmm. and when sometimes I appear on TV, you know, they call me for interviews just to you know, to showcase what I do. So, you know, that encourages them. I find that so many young ones, they also respond, and then they call me and they say, oh, we love what you're doing, would like to do it as well and stuff like that. So the fact that it attracts other people, other communities, other mm-hmm. cultures, other nations, you know, it makes them to be comfortable as well in it. So because we don't want them to lose. We want to lose our tradition, our culture. You know, even if when we are here, we have to teach our children as well where we come from. Where we, you know, how we dress, what we sing, the songs that we sing. We don't want to lose it, no matter how far away from home we are. At least, you know, we should have something that to hold on to. And you know, you find that even the people that you sing to, you know, they find you though you hear them asking about it. Oh my goodness! So what does this represent? What is this? You know, they enjoy it and they are attracted to it. So which even encourages us to do more. To see that we are showing something different as well, and that we are proud of who we are.
Mm. Very interesting there, and I love the colors that you are showcasing right there. And, you know, PJ, my goal for this year is that I'm also going to purchase one of those outfits.
Wonderful.
On that exciting note, PJ, we actually have two comedians that are holding on. We have Sisi Gonyet, who we've been trying to get for the past half an hour, but I think her battery was down. And we also have Mighty T. Saga. We're very honored tonight. So we'll start with Gonyet. Makadi Sisi Gonyet. Vanhu vanga vatanga kucomplaina pana pakuti matinyepera matitengesera bhora risina mweya.
Aiwa, Gonyeta awanzonyepa zvake.
Aiwa, isusu manje.
Okay.
Saka tirikuchingamidzai nemufaro Sisi Gonyeta. Mombotitsaurawo nezvemitambo yamunoita iyi kuti zvakabvira kupi?
The comedy, I think kuekta, ndaka tanga kuekta kudzara 2008,
mm-hmm.
but kana tamtara zve comedy, ndaka nyako tanga 2015, bandaka denzo ku Bustop TV, nalaki Aaron.
Mm-hmm.
So from 2015, kushika nasu no 2017, tungo pushu ma comedy skits, anobuda, ma video anobuda pa ma WhatsApp, my social media, YouTube, pese. Saka ndakatanga comedy ndakatanga 2015.
Mhm. Aiwa, tutafara nekunzwa kwamuri. Saka zvizvi ngatarisirwe nematsigiri venyu pane imwe skiti yamuri kuita here? Taona mazuva apfuura yakanga kune nyaya yanga ikatunyanya yaitwa tuchibuda muZimbabwe twakawanda totarisa mukomasana nemudzimai wavo Olinda vakambotinakidza mazuva apfuura kunyange zvazvo zvakazobuda zvisina kunyanyofadza vazhinji. Asi zvimwe zvezvinhu zvamuchaita here izvo?
Maskiti hatikugadzira, hatisi kutombomira, tikuramba tichipusha. As long as vatsigiri varipo vachitisapota, tinoramba tichipusha. And so tichi material yedu ndidzo tunyanya itoti tinenge tichibuda itwotutu. Pakangonzi paita kanyaya takutomhanya. Isusu tinodzina nema current situations, nyaya dziri kuitika ipapo ndo dzatinowanzodhila ibe nadzo. Saka maskiti hatisi kutombomira, hatisi kudzora tsvimbo.
Aiwa, nhasi matifadza zvechokwadi. Regai timboenda kuna Maititi tombokubatai makadaro tozodzokera kunoverenga zviri paFacebook Live yedu. Vanhu vari kunyora vachititi taurire Sisi Gonyet naSisi Margaret uyezve naMaititi. Maititi makadiko?
Tiripo makadiwo.
Aiwa, tiri wadi. Tinoona pane vaviri ava imimi ndimi vatiri kuona vatingati vachiri vatsva. vetsambo chibotisana ngureo kuti makapinda sei munyaiyo yecomedy.
Okay, mucomedy umo ndatonya kuziva kuti ndakapinda sei asi ndinongoziva ndichoti ndakazongoere kana ndapindawo mucomedy. I just grew up in the Munhanongo, take my job, Makumkuriro Wango. But then what I knew, that the gift that I knew that I had was singing.
Mm-hmm.
Yeah, I didn't even think along acting lines. Mm-hmm. But Mukoma Konguva, the Ingo, I used to do my audios before I started doing my videos. Mita ma audio zema prayers kana makambonzwa kuti Mwari ndichechuta. I want a man like Ivan Mawari.
Oh, ndimi.
I feel encouraged but okay, if you just doing my audios I chitumira people they don't know you, why not try to do ari ma video so that people get to know you. Aka ndakazongofunga my first kitchen ndakatanga kuita bichira chibwa changu yaiye kuti ndise pa profile picture.
Mm-hmm.
So the response that I got was overwhelming.
Mm-hmm.
So why not do more and more and more? Then I started doing that. Then the vanaka sangano nana sigonyeti nana magi nana taya chikocho. Then now we're working together and everything is moving on quite well.
Ai wati na utombozimiziya kuti ndima kaita munamato ye wechihuta. Kana kuti wekuamba wari zvitsva zvamuri kutoti tsanangurira izvi uyezve ko titi uyu mwana wenyu here kana kuti zita rakabva upi?
Sorry?
Titi tinoona unzi nekuti maititi rakabva kupi?
Yes, okay, ndinotonzi maitanatswa titi mwana wangu wechi.
Aha. Inga pakawo matiti achakura ari famous. Asi nhare yamaititi inenge yadonha PJ.
Yeah.
Tomboenda kwauri tisati tadzokera kuna Sisi Gonyet naSisi Margaret. Tomboenda kwauri.
Labo ngabesifazana ke akati sikhuluma labo amantombazana asacathulayo Gonyet njengoGonyet uthi yena na uqalise ezokulingisa lezi ezamadrama icomedy ngomnyaka owedluleyo ka-2016. Sizoba lo Magi uthiwa nguSharon Margaret. Sengkohle elokugcina ibizo lakhe kodwa ke laye ukhona kwezokulingisa zona lezi baqalisa besemsakazweni kuphela besenza ama audios kodwa ke bagcina ke sebesenza lokho okwenza ama videos. Libonile enye ivideo abayenzileyo uGonyeti lo Margaret Magirazi. Yikho ke benzama ukuthi ngithole omunye osacathulaye laye oyekulingisa osebenzela ekobulawayo okuthiwa nguMiss D. Mbona incingo zethu lokhu zisala kodwa ke sizabe lokhu esimzama kodwa ke lapha ecingweni ngiyenelise ukuthola olibazisa abaningi ekusengilande oculayo njalo emitshadweni njalo ngizwe uke wakhuluma lapha uMamhlanga usithi uke wa baya kucela njalo ukuthi ufundise abantwana ezomgido wesintu. Usese khona?
Ngisese khona sisi.
Yebo,
ngisese khona. Yebo, bakhona abantwana abafuna abacela ukuthi bafundiswe imgido yesintu, sibafundise
isiko lethu nje.
Basibagqulise kuyimsisi. Sibagqoyisa imsisi bagide kumbe nxa ukuthi kumele bagide esontweni kumbe kumele bagide ezikolweni kumbe like for example mina umntana oyintombazana mayeqele esikolweni nxa ukuthi kule nto eziphathane le-culture landilani during i-Black History Month edala uba ngo-October la England. So udala ukuthi wangibona naye egqoke ngimgqokise ngithi hawu hamba la uyebatshengisa ngimfundise umgido. Waqalise lamahloni but wabona ukuthi hayi into emnandi leyo uthe sefundile ke laye wahamba waya uyagida even noma kuvidiyo yami yomthato ungakhangela kukhona abantwana abancane lapho noma kungaphumi kakhulu but bakhona abantwana abancane lawo labo babefundisi ngabe sibafundisile umgido ubone bengayahle ukuthi bagqoke nabo imsisi babe involved. Ngoba abanye abantwana bayala.
Yeah.
Kodwa kukhona abavumayo ngoba babona ukuthi into enhle leyo. yathi sifunde okwabazali bethu.
Isiko labazali bethu.
Isiko labazali bethu. Ubone labelungu labo befuna ukufundiswa.
Iye.
Isiko lethu. Ubone bejabulela la.
Iye.
Yabo.
Marvelous. She was just saying that she also on top of entertaining people, mm-hmm. she also teaches the younger generation, those that come from Zimbabwe, and even the people that come from England. They also are interested in teaching their children different cultures. So she also teaches the children on how to dress traditionally as well as the dances.
Very interesting there, PJ. Let's go back to Sisi Gonyet. Tisatatora Sisi Magama iti tiva ningava dona. Sisi Gonyet, zita ire kuti Gonyet raka vakupi?
Hello?
Hello, zita ire kuti Gonyet raka vakupi?
Okay, if you tell me what you're going to talk about one of my videos that I can eat, I think that's the first video I'm going to talk about. And I eat on a Buddhist and a Boskeda. I'm going to talk about the road, my potholes. My expect out motor is Japura, then Wopi or Mari. But akuna motor ya kapura inini ndinovaka ona inini ndichipura vangoti ah wana gonyeti rikubva uko zvese kundiwanzira so from there zvitare kuti gonyeti rakavharango namiro pandiri
vamwe vangada kuziva vazhinji vanga vachiti sisi gonyeti havamboratidza kunyara uyezve vanoita kunge makazvarwa mune chipo ichi makatanga rini kuda kuita zvemaskitsa
I think in this it was our match, of course, Jacob and Kumukako and the guy Amateo. My uncle, Dola Katanga, and Nisha Peter, Shema Dramas. Saka Kutu, Matin, Ben Bereki.
Vamuanga dogs, Yoguti Saka, Nora Missa, Re, Nipanemats, Maya, and Garku, Taura, Kunura of South Africa, Varkuti, Vanoti Batsira, Sigonet, Nemaskitsa, Nebuti, Kunyanguish, Jaka, Oma, Diaspora, Pipe, Pono, Bosha, Diwa, Kanorpa Basa, Ukatarisa, Skitia, Yavanigorkuta, and Nima Batir, Wanita, Vascana, Vibasa, Unuva, once Gokunyevenuka. Asish no badare.
Ah, Musinda Brasset is Akuna to badara. Tungorama hand to mouth. Wagatungo and Amari of Kutinga Chapa to badara rent at Satisanya to Kukura Missa Jesu Taisu. There's measure at Satisanya to Shikapa level, everything that he put in the commission, Peter, my drama is. But he should look for Missa Ashu, Shuka likes him very. But so far, Munom Zimbabwe has started to happen at Saramisa.
As she will reign on the day in me, Sagonet, Mudakona, she's wind up.
Any Shuiro Yangu, they could see Nofuga Makatacha with Kundoko, Kunana America, Kunana, Olud, Manuel Peter Marie, not Kisa. Munom Zimbabwe, Tingambota, Doko, she says, Shosho. Chaka, kwani so kuti, even wema company wachu, chaka waka poto wachuya, wakitipo kutuwekite maadresi, wakitipo tumasenzi mbija na kutuone kurarama. And Joshua, kirima stress reliefa zichoko adi, ino zati, jini jaka oma, chaka wananuko mbodo kuti wafake mbijana, ndoka chuka nikuwa chikwana wesisa na gonyeti. Chaka ma companies, akapota akipindi rao, akitiba tiro yenbe, I was no farmer. And also, industry, yange yaka wanda wa mechirumi. I think wakazi yaka wanda wo. So nira wo sebo kare mazumai kutiti pushe atumenda kure.
Aiwa, matawara shatanzu wapu. Mumbu, bata inyumakadaru PJ Gonya Day is just saying that, you know, this industry has been dominated by men.
Yes.
And they are actually breaking the glass ceiling. But she's actually urging, like, people in the corporate world to also come up and sponsor some of these kids, so that at least they can make a livelihood. Because she's saying right now in Zimbabwe, things are bad.
Yeah.
There is light at the end of the tunnel, but, it, you know, it's a struggle day to day.
Yeah, they are just hopeful.
Yeah,
which is a good thing. I might want also to read some messages that we got from our Facebook, from the Facebook promotion that we did in the morning that you posted, Marv. Mavis Aparimi is saying, "Well done, my sisters. You are really doing a great job entertaining and educating our nation.
Keep up the good work and may God keep blessing you more and more. Thank you. And my number is so and so. So these numbers, so many of them are just giving us their numbers. Pane tariro here kuti munotumira mune group vana gonyet. Group re kutumira ma messages waya pa WhatsApp.
Hello, Sisi Gonyet. Muripo here panare.
Hello.
Phone is a chona nasa zisunga tuta shakanaka. Asi tunema namba kawanda chai jota wana kubakuwa tsigiri venyu saka. Sispeech yungo kufunza wati mune WhatsApp group ramuna rwewe. Ramune mafenze inya munu pota mshutumira shunze inyu. Kuti tugu kwansa kutumira ima mamba awuya nasa.
Ya, tinaro WhatsApp group rakanzi Busted TV, crew and fans. Imomo tinenge tikurukura tikanda ma skits edu imomo and also page Busted TV page pa Facebook. Zvekuti vanoona ma skits anowanika ipapo, vanhu ari free kuisa ma comments avo ipapo. Neku nozoti wakaita skits pane pambo kuti unongochiti wagona. So criticism yakanaka futi vanouya vachitaudza iwo apa vasana dema dai tinovada vanhu ivavo. Saka vanongoya pa Busted TV page, Facebook page. Then also WhatsApp group, I think vanenge vakutozoisa manhamba avo kuti tivaedhere mugrupu imomo.
Yehe. Saka ticharamba tichingokutumiraiwo mamessages iwayo, manhambazi iwayo. Zvikuru sei nhasi unowu pane manhambazi akawanda. Vanhu vese vaita comment vanga vachitumira manhambazi avo vachida kuti vawanewo maskitsi waya. Hanzi naBrian Lee Mukaka.
Ije tisataenda ikoko tine muterere ari panhare pari zvino regai timbotora iyeye.
Okay.
Then I think zvatichaita kuna Sisi Gonyet chati vaende pamafacebook page yedu ipapo vobva vanyora nekuisa link yavo kuitira kuti vanhu vangokwanisa kuaccessa ipapo. Asi Audrey, makadii henyu Sisi Audrey? Hello?
Hello, mayadie.
Aiwa, tiri wadii. Taura yenyu mapinda mchirongwa. Tinawo Sisi Gonyet pano. Uye zve tanga tina Sisi Magi Magraza. Nisu zoto wa chiripa narere. Na Miss Mhlanga wa report. Taura yenyu.
Ya, muri gore, Sisi Gonyet.
Sisi Gonyet, ameno muruku nzwa ere?
Nifarao. Ya, ndiku mbua mbua mbua.
Taurisa Sisi Audrey, maaka radio. Pane vanyarikani vedu vari pari nhare. Mungadzikise mavolume yenyu here? Aidha radio yaSisi Gonyeti ya Mamhlanga. Turn down the volume.
Mangu muna hamuna radio.
Yeah, but tichiunzwa feedback pane radio yemumwe munhu aripo parunhare.
Hello?
Yeah.
Yeah,
Aiwa maita basa Sisi Audrey. Sorry, nhare hadzisi kunyatsonzwika asi Gonyet. Sisi Audrey vari kuti I'm a big fan. Zvokuti vafara chaizvo kukunzwa edu nemakwanisa kutaura navo asi nhare dzavo manje ndosiri kunyatsonzwika zvakanaka.
Tinotenda zvishu.
Ehe, maita basa Sisi Audrey. Musanete, munopota muchiuya ipo pano paVOA Facebook page reshona. Kana muchida ndevele, kana muchitaura ndevele, muenda ikoko. Tinoramba tichikurukura china chega chega. Tinokutendai. PJ, wanga uri kuda kuverenga ma message abva kuma fans, you can go ahead.
Pana Brian Lee Mukaka ari kuti unopfeka zvine hunhu Gonyet. Well done. Udzidzise vamwe mapfekero anoitwa kana uchiuya pazere vanhu saipapapa. Pozoitawo Saino Tichapwanya ari kuti I feel proud of you, Gonyet. Well done, guys. Munogona. Please, Gonyet, up me. Namba dzeapp dze WhatsApp namba abvaisa sekutaura kwandaita pekutanga kuti vese vari kutumira mamessages varibva vatumira ne WhatsApp namba yavo zvekuti varuda kuwana maskitsi iwaya. Pakozoitawo chiweshe Bonnet Bones
ari kuti kuita zvinofadza vanhu ndokugona dani vanozonyepa kuti ndanzi tidanane hee tikazvikazoti basa sebasa vana hanzvadzi zvinova zvinofadza aisa zvekare nhamba dzake pakozoitawo Richard Moyo hanzi mundifonerewo ndinoda kukurudzira madzimai gonyeti nembiri yavo riri muSouth Africa nhamba dzangu idzo tobva vaisa zvekare nhamba I think mufundisi Moyo takambotaura nawo South Africa havanowanzokurudzira zvikuru madzimai mabasa emadzimai vanenge vachiita zvakanaka
aiwa ichokwadi mufundisi Moyo vakatonyora kakawanda
kakawanda
vairamba vachiti ndifonerei asi kungotiwo nhasi seprogram yekuti vanhu vakawanda vangavada kupinda dzimwe nhara hadzisi kunyatsoita zvakanaka pari zvino asi tinotenda vese vakakwanisa kunge vachiisa maonero avo uyezve nekuramba vachikurudzira mabasa ari kuitwa nhasisi gonyeti nevamwe vavo vanoti hamaititi uyezve nasisi magirazi hanzi kuzoti sisi magi vachiripo here panhare apa
tiripo zvedu
haya tina kukukanganwa imbopindai mudariro mumbotitsanangurira matimi makaenda kufilm school zvinofamba sei ipapapo
vanotora new students every year kaziva kuti I think iyotanga muna March zvokuti vanhu vakatofanotora kudhara mastudents saka but vese anenge ada kuenda ari panovanowanikwa pakati peparirenyatwa nemedical school uri muna mazoro kana munhu achida kuenda ipapo unoendawo tunoitwa interview moendesa maapplication enyu ikoko hazvitombonetseba
asi muri kuona vamwe vechidiki vachida here kupinda mumitambo mabasa iwayo emitambo
tinombovaona tinombosangana nevamwe muhedhu mukufamba umu asine tanosangana mumwe ndina gonyeti vaitobva kuchikoro zvikanzi tida kuitawo zvamuita izvi tozoitawo sei saka varipo varoda kuzviitawo tisikana vanati zvinotoitika nai
muchidimbu kuti tichikuregedza henyu muchienda sisi magi zvii zvamungakurudzirawo vamwe vakateerera pari zvino pane mabasa achauya kubva kwamurimisa sisi magi gore rino ra 2017 akataura
2017
iro gore rino ra 2017 tinge dakuti tirambe tichipusha stand up comedy tine shungu dzokuti tichasvika kune nzvimbo dzakasiyana siyana tichiita iwo mutambo wekusekesa vanhu saka vanhu ndavaramba vakatarisira tinamatirawo kuti zviite nongoziva kuti chinhu chinonzi finance ndochinopusha zvakawanda saka ndopatichenchedza tichibatanidze papapa tichiunganidzawo masponsa saka vanhu ndavaramba tichiramba tinewo patience bozvinzi mutambo wacho unoda vanhu vanenge vane patience zvimwe hazvingovhuri kekawani zvakadaro motomboshinga motomboshinga svika zvaita saka isu tichaitawo pedu tinoriva kuti muchange makatimirirawo muchitikurudzirawo patoburisa zvatoburisa tichipiwawo feedback yanga ichataurwa nasosigonyeti kuti tinotambira dzese constructive criticism tinenge tichida kuti tizive patinenge tichida kugadzirisa ozi tikasaudzwa zvinokanganisa apa tinoramba tingori panzvimbo one satoenza kuti tikure saka mukukura tinenge tichinzwa kuti taapapi saka 2017 tida kuita zvihombe hombe
aiwa tinotenda sisi magi kunge manga muinesu pano tomboenda kuna sisi gonyeti tanzwa kuna sisi magi kuti 2017 uyu makairongera chiimi sasisi gonyeti
hello
hello pane mabasa amakaronga here pa2017 panapa
hamuchabura achipisa manje manje
ari bhizi ibhizi yechaiyo chaiyo kwatiri tine national tour yestand up comedy yekuti tichafamba macities ese tichiita macomedy night and also tine like semadrama queens tine talk show yedu takatolauncha debut yacho musevale so tikuramba tichiipusha and also maskis edu yavo tikuramba tichipusha 2017 it's really busy gore racho rono mabasa acho akawandisa
mambotaurai mi kuti pane kwamunokwanisa kuwanikwa tipei ringave riri peji renyu kana kuti vanhu vangaaone maskits enyu kupi
Okay. Page redu re Facebook rakanzi Basket TV.
Mhm.
Vakango ndina pakanzi Basket TV vanenge vakutokwanisa kuona ma videos edu ese. Even pa YouTube is Basket TV. Then for my groups I think epa WhatsApp.
Mhm.
Ameno kuti tsanenge pakufamba sekana vanenge vakutokwanisa ma numbers avo ku Facebook page. Ndinozotora from there kuva edza kuma WhatsApp group.
Aiwa pakanaka sigonyeti rambai makabata henyu ipapo timboenda kuna Sis PJ. PJ.
Yeah, regatingo gamchira hombe ngasiyamukele abantu ababhalayo lapha ku Facebook live yetu lapha esi streamer kona live. Pana to hanzi toto tai mati vavarira. Hanzi bus stop yakaoma handiti. Shikanzi nakuda chamisa Zimbas are stepping with these live shows. Varaidzo mdzenge akati watching. Hanzi gonyeto wakaoma handiti. Rozi, hanzi those three are funny. Ana Musananguro Mubaiwa, hanzi this is good entertainment and therapeutic as we are in a world of stresses and pressures, but these girls hanzi vanorerutsa ndima. I love it.
PJ rega nditora ava Sisi Patiwe tokozile vari kuti why shona Sisi Patiwe munogona kunyora ne language yamunoda kana muri kuda ndebele kana muri kuda chirungu munonyora ipapa pa hazvina kuti ndezveshona badzi tine vanotaura
kuti katesifunzi zama kuti sitole unkosazana utwa Miss D who is also trending in Bulawayo as a stand-up comedian, but we couldn't get through to her numbers. She has got two numbers, but I couldn't get to. The producer says she cannot get through. I spoke to her earlier on, but we couldn't because of technical.
Yeah, you know, the lines to Zimbabwe. Actually, I'm very happy that we managed to get Gonyet and all the comedians that we had promoted, Mighty Tui and Sis Margaret. But we'll go back to the live streamers. We have Lorene Magdalene. I know you're in New York, and you're saying, nice to see women going into previously uncharted territory. You go, girls. And then Atanasia Piri says, Gonyet, all the way. And don't forget, Gonyet, before you go, you've got an award coming up. Can you just talk about that quickly? Before we switch on to Miss Mplang.
Okay, ndakano nominate for outstanding comedian. Ndakafara kusingaite, you know, being the first woman in Zimbabwe to nominate for category iyoyi, chinhu chinofadza. Zvakuratidza manje kuti mabasa edu sevanhu kadzi akuonekwawo, akuappreciatewawo. Kozi kubva kuchitanga varume chete chete vainominatwa uye vaiwina maawards yavo. Saka hamheno rega timboona kuti gore rino zvichafamba sei, vachatiitirawo sei. But nomination iyoyo yakatondikwanira cause i step ahead mumukeria yangu.
Patakutombokukatai asi awardationonzi chii musati maenda nokuti nguva dzadyana. Vanoda kukuvhotirai vanokwanaika.
I category award yachinonzi outstanding comedian.
Ehe, yechinama.
Yechinama.
Okay, aiwa tinotenda tichazoisa ipapa pa Facebook page redu VOA Shona nekundebele as well. Imi mukatipa ma details acho. We also welcome Jen Tandi Bailey. I know you're joining us and you have been watching with us a PJ.
Yeah, Mamhlanga. So kusela umzuzu owodwa nje kumbela ungwe 30 seconds kuphela. Usho ukuthi umkhuthazo bani ongayipha kwabasacathulayo. Abasemazweni. Miss Mhlanga must have dropped off.
And our time
is not on our side as well.
Good.
Yeah. So we just want to thank her for coming to the program and we couldn't get the other comedian that I spoke to earlier on, Miss D from Bulawayo.
Would like to thank Gonyeti. Thank you for having been here. Mighty T and Sisi Magi. Vema Girazi. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye here in Washington. Join us again next week here on the Women's Roundtable. Good night.
And good night from me, Praxedes Jeremiah. Asbege tuba ilfana injalo. Yevigelizai. Skatisini.